Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhauma Harare nhasi, mutevedzeri wemutauriri webato retripusi uye vakakunda musarudzo dzedare reparamende kupelanda vachabalala kubulawayo vagift ostalosiziva vati sarudzo dzinofanirwa kuitwa patsva.
Solution inofanira kuita nekuti muzimbabwe munofanira kuita sarudzo patsva. Sarudzo izvozvo hazingaitwi nezimbabwe electoral commission nekuti yakafoira payanga ichifanira kuti igadzirise. Saka zvinofanira kuitwa kunofanira kuita sarudzo dziri free, fair, credible. Kuti Zimbabwe idzoke kuva neutungamiri unobva kuvanhu.
Vasisi vavati nekuda kwekuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakakundikana kuita sarudzo dzejekerere, zvakakosha kuti sarudzo idzi dzitungamirirwe nevanhu vasingafambe nedivi rimwe kunge gakanje.
Vazhinji vanotibatsira, tataura kuti maplayers domestically, regionally and internationally varipo shamani. Kuno kumuZimbabwe mune machurch, mune mapolitical players, mune civil society, kune vanhu vese nemapolitical parties. Akasiyana siyana muregion mune ana Sadik, muregion mune observer missions, mune maregional players, again kune macontinental players like the African Union nemamo mabodies akasiyana pana European Union nana United Nations.
Asi vakasanobata chigaro chemukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira vati bato reTPC rakakundwa zviri pachena.
Kuti pakaitwa maelection vanhu vakavhota vakasarudza kwavanoda, kungomuka uchingounganidza vanhu uchingoti ndazviramba ndazviramba. Hazviiti kuti election inonziri disputed. Election inonziri disputed ielection inoburitswa umboo hwekuti isu hatiswirirana nezvabuda musarudzo zviri kunzi zvabuda nekuda kwechikonzero chakati nechakati nechakati nechakati. Zvikonzero zvoburitswa pane umboo kana ingori kungori kutaura kusina kana umboo umwe chete ndo ratinoti ruzha. Saka pari zvino muZimbabwe isu takazvitarisa seZANU-PF hamuna dispute, mune bato riri kungoita ruzha.
Vachibvunzwa pfungwa dzavo mushure memashoko ataurwa neTPC, mutauriri wesanga norinomirira vadzidzi rezinasu Valenon T. Mazuru vati sevadzidzi vanoona sekuti bato reTPC rinofanirwa kuva nematanho mamwe asiri kungotaura neSADC neAfrica Union.
Tinovimba kuti vebato reTPC rinotungamirwa naNelson Chamisa vane zvakakwana kunge vachitora danho iri zvisingangorerekere kungogara pasi neveSADC neveAU chete. Tinoziva kuti ZANU-PF yagara inongoita zvekumbunyikidza asi panguva dzakadai isi kana vakakwanisa kunge vachienda kuhondo isusu vose vechidiki venguva ino kuti tisunungure Zimbabwe tichaita zvose zvichada kuti zviitwe sevadzidzisi vechidiki kuti tisunungure nyika yeZimbabwe.
Asi mutevedzeri wasachigaro veZEC vaRodney Kiwa vakaudza vatori venhau kuti komishini yavo yakabata basa nemazvo zvisinei nezvimhingamupinyu zvakadai sekunonoka kwemapepa ekuvhotera kwakaitwa muHarare, Bulawayo neManicaland. Bato reTPC harina kupindurawo vatori venhau kuti vachaenda here kumatare kunonyunyuta nesarudzo dzavari kuti hadzizadzikise zvino tarwa nebumbiro remutemo yenyika, mutemo wesarudzo pamwe nemitemo yedunhu reSADC neimwewo. Mubato iri munonza muna kuwirirana pagwara rekutora sezvo pasina chivimbo nematare emunyika. Vasizi vavaramba kutaurawo kuti nhengo dzeNational Assembly dzebato ravo dzakakunda dzichatora here zvigaro izvi. ZEC yakazivisa kuti vaEmerson Mnangagwa veZANU-PF ndivo vaiva kunda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Sarudzo dzemuZimbabwe dziri kushorwa zvikuru neSADC, African Union, COMESA, European Union, Commonwealth, hurumende yeAmerica nedzimwe. Asi kunyange sarudzo idzi dziri kunzi hadzina kufamba zvakanaka, vamwe vatungamiri venyika vakaita savaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, mutungamiri weNamibia vaHage Gottfried Geingob nemutungamiri weTanzania vaSamia Suluhu Hassan vatokorokotedza vaMnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.